kwakaitikazve kukutu masore anga achitaurwa nevanhu inhaurwa dzinotyisa chaizvo. Pane uchapupu hwokuti matombo akatanga kukunguruka 2 hours at least before Brian aya. Saka tiudzisa kuti panenge pakaenda pambeitika earthquake pakadii, because vanoti kuti matombo amwe atakatanga kuona anga atanga atsupuka hameno kwaanga abva, hameno kutaurawo kwavanhu vanga varipo. Munowanawo futi kuti mavillages anga aripo, mamwe mevhillage inenge yava matombo chete, hakusisina misha. Misha yakangosakatika zvisingazikanwe nechekuti mamuna vanhu vangani vakasakatika imomo. Saka ndo mamirira zvakaita. Asi iye zvino izvi rubatsiro ruri kuinda zvarwo kuvanhu, ende pese pamuri kufamba muri kutosangana namarori erubatsiro, ngorovhani dzezvibatsiro zvichienda navo kuvanhu.
Saka kana paine misha yakaparadzwa kudai, iko zvino tiri kuona kuti hurumende inenge yambomira kupa uwandu hwevanhu vakashaya, zviri kufamba sei?
Hatina kumira kupa uwandu hwevanhu vakashaya. Pese pari kuwanikwa munhu tinopa uwandu, asi hapana chikonzero chokuti tisataura, nekuti kana mukateerera kutaura kwaita purezidendi nhasi chaii, vati munhu wese kana pane munhu anga ari muvhillage menyu, kana pane munhu anga ari mumamananimu asitaonepi, uyai munyorese kuti mwaidu pano apa paimbova nanhinga hatichamuoni. Vakatotaura vakataiwa musanyoresa vanhu vakaenda kuHarare nevakaenda Joni. Asi tikureva kuti pakatanga matambudziko vanhu vanga varipo, ndokuti tinyatsoziva kuti vanhu vatiri kuonekwa vangani. Pari zvino tiri kungoshanda nevanhu vanenge awanikwa chitunha, pakawanikwa mutumbi wemunhu ozikamwa unzi ndewani, ndewe mwana ndewechizvarwa chemuZimbabwe, tobva takupai namba dzacho kuti ndivanani. Asi ezvine hapana mitumbi yati yawanikwa. Hongu kune kwatakanzwa kwatanzwa kune mitumbi iri yaonekwa. Saka matime anaendako ndo vari kulidza nenyaya yacho kunoidentifya. Pane pamwe pachatodawo kuti mamwe madzimenzizi namamwe madzivadi akupiwe tisvike pasi pavo, kuti nguva tichitombopindura maescavator, because pana matombo akawandisa. Saka matombo aya anogona kunge akatishirira mutumbi zvakare.
Vamwe vanenge vari kuchema-chemawo vamangwana kuti rubatsiro kubva kuhurumende runenge rwekuti nonokei, vamwe vakupedzisira vakuviga vanhu muma coffin anenge ari kunzi nevamwe haana kukodzera, vamwe vachitiwo chikafu chinenge chiri kunonoka kubva kuGMB uku, zviri kufamba sei?
Chikafu chiripo zvakuti yaimaoni tabvako tikatarira zvikafu iye zvino pese patiokukaona tikusangana namarori echikafu. Marori ane convoy yainosvika yomira kana kuti kuperi pebridge rakasemu, then tichakurwa mbidzana mbidzana navanhu vachibatanidzana vobuda nesaga vonoisa kumhiri uko, vonoisa mota yamakwesha, mota yamakwesha yoenda. Asi iye zvino izvi pana mahelicopter makuru atiri kutarisira kuti ari kusvika mangwana kupeni, anokwanisa kutakura chikafu nemasupplies anorema. Kati ndege yekuAbu Dhabi inotarisirwa kusvika kuma60 unouyu, yakatakura maprovisions akawanda zvokuti then dzekutanzania kwakauya mbiri, kune imwe yakasvika kuma4 manheru nezuro, imwe ikazosvika kuma3 am kuseni, yauya namaprovisions. Saka tikune mabhizinesmen ari kubatsira zvikuru, vamwe ndo vari kuhaya dzimwe ndege dziri kushandiswa kutakura zvinhu idzo dzavanditaura nezvadzo. Semuenzaniso, mwanakomana wapurezidendi anonzi Emerson Junior akahaya ndege nhatu maherikopter, maviri acho ari kubatsira kunotsvaka, atopiwa nhasi. Maviri acho ari kunobatsira kutsvaga vanhu vasiri kuoneka, imwe yacho yauya yakazara madoctors.